Pari zvino tiri kunyanya kukonzentreta zvakanyanya nenyaya yechikafu nekuti nzvimbo yedu marodhi mazhinji haachapfuuriki, haachafambiki. Saka tinotenda His Excellency the President vamunangagwa nekudeclare this event as a national disaster nekuti zvakonzera kuti vakawanda vauya vana veZimbabwe, makambani ari muZimbabwe vauye vachibatsirana nesu kuti vanhu vedu vaone kubatsirwa pagiraundi.
Mune huwandu here hwekuti vanhu vawanikwa vafa hwasvika pakadii?
Pari zvino handina namba nekuti inopota ichichinja. Kune mamwe mabodies akawanikwa kungangu zviro zvinonzwa sekuti kwakawanikwa mamwe mabodies maviri. Kukopa tichiri kutsvaga. Tine mapurisa ari on the ground vari mubishi kutsvaga kuti tingawana here vanhu vedu. Asi tosvikira kuti vamwe vakatsikirwa nematombo, vamwe vakaeredzwa nemvura.
Nyaya yange ichimbonetsawo ndeyechikafu kune dzimwe nzvimbo dzakaita sekwana Mutsvangwa nekumwe kwakadaro. Vakwanisa here kunge vachiwana rubatsiro?
Chokwadi izvozvi ndakamira panzvimbo inonzi Silver Stream pane dispatch point pari kusvikira marori. Dambudziko rataita hombe nderekuti marori dzedu anosvika kukopa Mutsvangwa akaeredzwa nemvura. Asi pari zvino tiri kushandisa ndege dzeair force nedzimamwe mawewishes ari kutibatsira kuti chikafu icho chitakurwe chisvike panzvimbo. Ndatobva izvozvi kunzvimbo inonzi Muchadziya kukopa ndabva ri kwaendeswa chikafu, kwachikukwa kwakaendeswa chikafu Mungangu, Machongo nedzimwe nzvimbo dzakawanda. Saka pari zvino tiri kushanda neair lifting yechikafu. Tinotova nedatabase saka nzvimbo dzedu zhinji dzichawana chikafu nendege. Hatitongonamatira kuti dai mvura yarega kunaya nhasi nekuti tine marori akawanda ari pano paSilver Streams akatolodha chikafu pari zvino. Akangomirira kuti rodhi rinobva paLemonkop kusvika paPeacock rikavhurika. Tinokwanisa kusvika nzvimbo dzakadai nanaChata, Ngangu, Machongwe, Chizengo nekuTubari. Tichitenda macommunities edu kubatsana kwaakaita nekuti community yekuTubari pari zvino vari kushanda kuvhura rodhi rinobva kuTubari kunobuda kuChizengo. VekwaMutsvangwawo vari kushandawo community kuvhura rodhi rinobva kwaMutsvangwa kunosvika kuChipinge kunonzi kuGwendingwe. Realite Timbers vari kuvhurawo rodhi rinobva kuGwendingwe richinosvika paSilver Streams. Ukuwo tine macontractors atsvagwa nehurumende. Tinoda kutenda kuti tina contractor muhombe apiwa basa kuti atotanga kushanda kubva kuWengezi kusvika kuSkyline. Saka tine mufaro kuti atleast Ministry of Transport vari kumhanya-mhanya kuidentifya macontractors kuti marodhi iwo agadzirwe chimbi chimbi. Asi tiri kutsvaga nzira dzatinogona kugadzirisa dzekuti panosvika chikafu ichocho kuvanhu by road nekuti nemawandiro akaita vanhu vedu ndege hatingakwanisi kutifidze vanhu vese.
Tinozwawo kuti kune zvikwata zviri kubatsirawo necounselling kana kuti kuedza kutsanangurira vagari kuti vanzwisise dambudziko iri. Zvakamirawo sei munyaya dzecounselling?
Ichokwadi tine zvikwata zvakawanda mavolunteers ari on the ground vecommunity of health vemaprivate organizations vemaNGOs vari kupinda muvanhu zveshuwa vachiita that counselling kune vanhu vedu nekuti chiitiko ichi chiitiko chinorwadza. Unongorasikirwa nehama kana kuti nemhuri yese vanhu vakararama. Asi chimwe chinorwadza ndechekuti mamwe mabodies haasati awanikwa. Samunongozivawo kuti kana hama yako usati waiwana unenge usina kugadzikana muhana mako kuti dzimwe nguva mupenyu pakande rimwe dambudziko ratinaro. Asi ini ndatoda kungotenda kubatana kwevana veZimbabwe padambudziko ratinaro nekuti chero corporate world nenew dispensation yatinayo tinoona vemabhizinesi vemakambani vachiuya vachitibatsira kusanganisira vana Doves, vana Nyaradzo, vana Coca-Cola, vana Green Fuel, Bitumen World, vana Econet Wireless. So many people have come forward to assist panguva yekutambudzika ikoko. Saka tinoda kuzvitenda kuti vanhu vabatana padambudziko irori.
Pane vamwe honorable Sako vari kuchema kuti hapana zvikwanisiro kana kuti machinery inokodzera kuti vanhu vange vachishandisa mukununura vanhu zvekuti vari kushandisa maoko, mapiki nemafoshoro. Zvakamira sei?
Ndinofunga munonzwisisa kuti nzvimbo yacho yanga isingafambiki and iko zvino kwangu ndoziva kuti vepolisi vatova on the ground kutanga nezuro chifamba vachiita searching for mabodies. Ichokwadi zvekuti assistance kana iripo yevanogona kubatsira. Asi mapurisa pachawo vakasvika munzvimbo nezuro vakatotanga kubatsira. Asi nzvimbo dzinoda kubatsirwa Mbomajonga dzakawanda. Munoziva kubva kuCashel Valley kuenda kunonzi kuHangani, kwaChikukwa, kubata Martin Ward, kuuya kuTubari, Charles Food, kudzika kuenda kunana Muchadziya, Mutsvangwa, Nyahode Valley, Silver Streams. nzvimbo yacho yakakurisa. Saka nzvimbo dzinoda kutsvagwa dzacho dzakati wandei. Saka handingati varipo on the ground vanogona kuzvisimudza vega, asi ndingangokurudzira kuti kana kuine vanoda kubatsira, everyone is welcome kuuya kuti tibatsirane padambudziko ratinaro.